mawun zaba mnanga kwa kuno kune msangano weza FTF ne utungamiri na makurukote ya hurumende wose leo kuti zichembo zaga sika kwa utungamiri no kumsangano kuti wanavo kupinga wanga wachiti hivo atina kumo vila chichuwa na nguwa no mkana wukuona na utungamiri wenyika kwa 1980 wa mkabe nufunga mnotondela mkaka kwerenga waka uya kuno kaviri kwa mna 1980 kusuka mna 2017 asiwa mna ngagwa wawo ya kata atu kana kanenge kana kufamuna 2017 kusika parisi asimuka nungutu wanga bachuwana ni wanu bachitambira chemo za wabachuwa wanga usikuwa ni kwa zikuru ni kuda kwe COVID-19 yanga ya chilambi za wana kutuwa ungani saka ndose kama ona mbomu yanga ya kathara kuno ye wanu wanu kuna kuita zuru kumi ni zishanu kwe wakuti 15,000 wana wachuu ya kuno wakuru na madoko masapu kumachif ni mbomu yose ne bangwe bose bangaba chiri ku musangano we ma opposition vachitaura zvitsumo zvavo kuti tangati chirwadziwa nezvakati nezvakati zvinosanganisira mikwakwa yavo zvinosanganisira nyaya dzemvura zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yayo yanga ichitaririra asi
saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yebhinga kubva 1980
mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira rurekerero kuvagari vebhinga vakumbira rurekerero kumadzimambo navatungamiri vose vokuno vachiti takakanganisa naizvozvo zvatanga tisiri kuuya kuno ndokusaka ndaunza makurukota angu wose kuti vatambire zvichemo zvose zvigadziriswa zvisinei nechekuita nesarudzo pese but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudiriri under the theme yokuti no one and no place must be left behind
vakawanda vanoona sekunge vamunangagwa vatora danho rekushanyira bhinga nekuti nyika yatarisana nesarudzo zvii zvamungataura
nyaya dzebudiriro hadzinei nesarudzo zvekare kwanga kuri kuti vafambira sarudzo chete ndaai vasina kukumbira rurekerero vafambira nyaya iriya nano yemusangano wezanupf nevana vari kuro ndochekutanga chechipiri vafambira nyaya dzebudiriro zinova pane zvinhu zvandataura izvi kuti zvigadziriswe kuti nzvimbo yebhinga iconnectad nemamwe matunhu ari muno munyika inoyi munyaya dzebudiriro munyaya dzemugwagwa inofambira nzvimbo yacho isvikikewo chechina vamunangagwa vataura kuti vanhu vari kuno vari padhuze nemadhemu anoita nezvehove and vanga vachitaura kuti vanoda mafishing boats zvinova zvikepe zvokurezisa asi vanga vasina nokuti hakuna kwavanga vachikwanisa kukumbira vapiwa zvekare mukana wokuti vapiwe ma31 mafishing boats adonetwa kune vechidiki namadzimai nemazimambo kuti vashande pamwe chete kuti vabhuste bhizinesi ravo iroro saka zvose izvi hazviperi musoro wa26 March zvicharamba zviripo saka zvinei nokuti tauya panguva yesarudzo kana kuti kwete avo vanoti tafambira sarudzo vangangodawo zvavo kuziva kuti haisi mhosva zvekare kuti tikurudzire vanhu vedu kuti vavhotere musangano tiite hokero yekudzosa vanhu kumusangano wezanupf kwaivo vanofamba wani kunyange zvavo vachifamba vakaisa maoko muhomwe vasina chavanacho chavanounzira kuvanhu